vanoziva Harare, vanoziva Greenville. Pakamfinda shopping center pane tsvina inotyisa, vanhu vanongouya vachidhamba garbage. So inyaya yanga ichitibata ende kanzuru haisi kukolekta, because kanzuru yavhiringwa nana July moyo vanongodzinga mameya kunge vari kudzinga vashandi vavo. Saka nhasi tatiri gati clean, mapurezenta takatovataurira tatofamba tafamba tatakina wikiye dhobva 30 tons. Dhobva vauya kunge vane mashavi vakati hatibvai, makapfekerei matisheti eyero. Tikati ko tisheti inorambidzwere pakuklina, hatina dzimwe hembe kando yunifomu yedu. So tazoita gakava, tatazoona kuti tiregai tingopedza basa redu, tobva tatozobvisa matisheti kwakuzopedza ebasa rerya.
Mune matanho hamuchatorawo here ekupikisa danho remapurisa irori rekuti mubvise nhumbi dzebato renyu?
So chipiri hurde yapera, ndichatonyora matsamba ekutorwisana navo kuti muri kuzowana kupi zvekuti munhu anonzi hapana kupfeka kala yakati. Vhiki ino chaiyo muparamendi taatidzinga tinhu vakapfeka kala yeyero. Satine tinoti vanhu veudzvanyiriri rezanu PF, siyatai nekala yeyero, ikala yamwari, ikala yebhanana, ikala yezuva, ikala ye. So musaite utsinyi ndozvatoda kuvaudza mapurisa iwaya, zvichapedzerana kumatare.
Asi tichiona Honorable Biti kuti imi munomirira Harare East inenge iine vanhu vanobva kumapato akasiyana-siyana, zvanga zvisina here kunge zvakanaka kuti mungoenda kunochenesa nzvimbo musina kuita ruvara rwebato?
Pane vanga vakatowanda. Kana mukatoona mufananidzo yataisa paTwitter, panotori vanga vaine matisheti ezanu PF. Saka hatingagoni kurambidza munhu anouya akatipfeka zvaada, nokuti vauyara hatina kuvataurira kuti uyai makapfeka zvakati. So ipapo tikadaro takatorera kodzero dzavo nezanu ngavauye, because ini ndakasarudzwa nezanu, ndakasarudzwa neveMDC, ndakasarudzwa neveTPC, ndakasarudzwa tiri. So tatoisa kumagroupu emagreenville residents associated, we uyaite chitambe tambe tikline siti yedu, tikline pakamfinda. Ini tatikakwanisa kuita kutaura kuti munhu uya ukakufekerero kwerekwa rakarakara. Izvi handikwanisi kuita, ndondendatorera kodzero dzevanhu. So pane vanhu vakatopfekawo matsanupiefu, pane vanhu vakatopfekawo zvitsvuku zvamontora, pane vanhu vakatopfekawo zvepepo zvamatarira erinda. Izvi tikwanisa kuvarambidza chinhu chemacitizen, kukirina kwemacitizen.